urongwa wekuregistwa kana tingati blitz ichange ichitanga mangwana ndofunga taona vari kuita voter education takatanga kuvaona muzuva ranezuro vamwe tavaona nhasi satinotarisira tinoimba kuti vachatukuwedzerei voter education yavo kana kudzidzisa vavhoti vachizotanga urongwa hwevoter registration tinoona kuti macenters aya haana kutekeshera nenyika yese sezvatanga tichitarisira saka nekuda kwaizvozvo tinotovakurudzira kuti vave patient vamirire vaite mwoyo murefu pakuti vakwanise kuregista vanhu vose vanenge vari munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Ko, nguva yakashambadzwa kana kuti pakushambadzwa kwenzvimbo dzichange dzichiitirwa urongwa ihwo hwekunyoresa kuvhota, munofunga kuti dzakashambadzwa nguva yakakwana here zvekuti veruzhinji vanoziva kwokuenda?
Pakushambadzwa kwenzvimbo ndechimwe chinhu chatakaona chakanononoka nekuti nzvimbo idzi hadzina mazuva dzabuda, dzakanga dzichibuda dziri zvishoma nezvishoma mapoka mapoka kuzosvikira patakazoona ndofunga ilisti rinofanira kunge rakabuda nemusi wechina taitarisira kuti raipuwa nguva yakawanda kuitira kuti veruzhinji vagone kuziva kuti panzvimbo dzavo vachange vachizenge vachishanyirwa rini kwemazuva api kuti vange vachikwanisa kuti vakwanise kuwana mukana wekunyoresa. Saka tinoona riri dambudziko rakamboitika zvekare paregistration yekumashure ndetinoona rinogona kuve dambudziko zvekare paregistration iyoyi.
Ndeapi matambudziko amunofunga kuti angakanganisa urongwa ihwohwu?
Tiri kuona kuti kunze kuri kunaya dzimwe nzvimbo dzine madhaka dzinogona kutadza kusvikika nekuda kweizvozvo. Tikatarisa zvekare tinoona kuti voter education sezvandambotaura yaitwa kumazuva mashoma-shoma aya achangopfuura uye listi irori rangobuda manje-manje vazhinji havana kuwana mukana wekutora zvitupa ndofunga mazuva maviri matatu apfuura aya. Saka nekuda kwaizvozvo ndozvezvimwe zvematambudziko munogona kusanganikwa nawo pachirongwa ichochi chatangwa neZimbabwe Electoral Commission.